se vamwe vanga vari muprocess iyo yekumeka sure kuti kune document ro runonzi electoral reform agenda, takaona isusu kuti patakatanga mapato akauya angari about 11, vamwewo vatanga tichifungidzira kuti vachauya zuva iroro, havana kukwanisa kunge vakauya. But musi wechipiri uyu takaona epico fest vakuuyawo vachiti vanoda kubatana nesu mukutsvaga zvinhu zvingaitawo kuti maelections edu emuZimbabwe asava maelections anebopoto, asava maelections anoshorwa nevanhu vakawanda, ange ari maelections anoburitsa utongi hwepamberi. Saka ndozvinhu zvatakaburitsawo, saka ndozvinhu zviri kutifadzawo kuti vanhu vautanga kuona pamwe chete tichiendera mberi.
Vachirumanzi, maonero enyu panyaya yegwaro iro rine matanho akatorwa nemapato anopikisa?
Hongu gwaro rinogona kunge riripo, asi chinongokatyamadza avo vanonzvera nezvepolitics, hapana zvazvinochinja. Chinoita kuti zvinhu zvichinje, vanhu iye zvino vari kuda ZANU-PF. Kana dhokumendi richiita kuti vanhu vachinje kusada ZANU-PF, ndopatingati kuda maybe pane something chiripo. But iye zvino mukatarisa mhomho yese yeZimbabwe iri kungoti pamberi neZANU-PF. Uyezve apa tiri kungonzwa kuti people first iripo here, inozikamwa here, inotungamirirwa nani, vatevedzeri vayo ndiva nani? Saka isu vanoona nezvepolitics anongoriwo makuwa kune zvinenge zvichiitikawo ikoko zvei zvamakuwa. Because vedu wei, kana tikatarisa maissues maproblems ari muno muZimbabwe mune mimi, anoda mapolitical parties ari worth their salt katika taura pachirungu. Asizvo mukatarisa ndo zvinogara zvitaugwa naprezidenti kuti kuna nandande ndindo mapolitical parties maorganizations mangozi vechechi nezvimwe zvakadero vanenge vachingokutsira ZANU-PF. Asi nokukutsirana kwavanoita nokuungana kwavanoita vachimwatiwa mahotera nezvimwe zvakadero, hapana chakashanda, ende apa nditombooni kuti chichashanda.
Vachisi, iro gwaro iro riringamanikidza zvakadii hurumende kuti ivandudze zviri kudiwa nemapato anopikisa pasati paitwa sarudzo?
Kuti ndikoreti kangu vachirumanzi, iri gwaro rakanyorwa nevanhu vakawanda vasingori mapolitical parties, asi zvinoinkludawo vanhu velabor, zvinoinkluda mastudents, zvinoinkluda vanhu vecivic society. Inyaya yekuti dhokumendi iri riri kuda kungoti ribudise pachena kuti dambudziko ratinaro muZimbabwe harisi dambudziko reZANU-PF. Dambudziko ratinaro muZimbabwe harisi dambudziko ravaRobert Gabriel Mugabe. Dambudziko ratinaro inyaya yekuti izvo mukana watinopiwa every 5 years neconstitution yeZimbabwe yakavhoterwa nevanhu vanodarika ivo 97% of the population, kuti izvo ndo bumbiro ratinoda, rinobatsira zvakadii vanhu kuti zvibude musarudzo dzakanaka sedati sarudzo hadzirizo dzinozoita kuti izvo zvinhu zvemuZimbabwe zvisaita kunge zvinofamba zvakanaka. Munyaya yekufosa hurumende kuti iite zvinhu zvakanaka, isusu takangotaura kuti izvo kana mukaitawo kuti playing field yemaelections inge ichifamba zvakanaka, hapana dambudziko kana imwe political party ikadyiwa kana kuti ikadii, for as long as vanhu vagutikana kuti playing field yedu yemaelections yakamira zvakanaka. Saka zvitorowo kune government kuti kana vachida kuti Zimbabwe isaita nyika inongoramba ichingotaura nezvayo nenyaya yekubiridzirwa kwemaelections, inototorawo mukana iwoyo. Zvinotobatsirawo kuZANU-PF kwachono kune maproblems ayo ekuti zvo chii chichaitika vaMugabe kana vasisipo.
Vachirumhanzi,
ndo pandoti Zimbabwe avo vanoda kuongorora nezvematongero enyika ndofunga vanotirasikei maproblems anodhila nenyaya dzamaelections. Kune koti inodhila nenyaya idzodzo. Tisati taenda kukoti, kupariamendi maparlamentarians vanoita table an issue which they think inofanira kuti idebatwe kupariamendi ikoko. Kana kuri kuti mitemo inochinjwa, yochinjirwa ikoko kuparliamendi. Saka kuungana kwecivic society, macivic societies haana kutanga kuungana nhasi, achavunganazve. Asi kuungana kwacho ikoko hakuna zvinochinja.